Mujinziviso iji, kambani inoti, erikuda kumisa mabasa vanozvipira voga, kunyanya vaya vave nemakore ave pedyo nekuenda kumuchikandegere, ichiti irikuda kutora danho iri, nekuda kukomerwa nemamiriro eupfumi hwenyika. Asi vashandi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti chirongwa ichi chinogona kusiya vazhinji vakatarisana nenhamo yekuzoriritira mhuri dzavo nekuti vanopiwa mari yemudyandigere yemunyika yemaRTGS iyo yavanoti haichina simba. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vashandi pakambani iyi reSugar Milling and Allied Workers Union vaMoses Chivanga vanoti vanoona kuti vashandi vazhinji havasati vasvika pamakore ekuenda kumudyandigere vashamiswa basa vopiwa mari shoma isina zvainobatsira navo.
Nyaya yeretrenchment yatasangana nayo sevashandi muno mutongatiileti Zimbabwe, kune vamwe ava vane makore mashoma vari vashandi, mari yacho ishoma kana takatarisana neRTGS, kuti maRTGS aya hakwanisi kuti uwane kurarama kwakanaka asi dei anga iri hard currency, at least unogona kurarama zvakanaka. Asi kumushandi chirongwa ichi haitsvimbo mugodzi, nokuti kana zvadai zvinoratidza kuti mberi kunoenda uku kuchatozouya retrenchment chaiyo, because iyi vakaiti inonzi voluntary separation.
Vamwe vashandi kunyanya vemabasa epasi akaita sekutema nzimbe muminda vanoti chero vakapiwa mari dzemudyandigere vanozotadza kuriritira mhuri dzavo nekuti mari yavanotambira ishoma zvikuru. Mumwe mushandi aramba kudomwa nezita rake anoti chirongwa ichi chavanyangira vasina kugadzirira, nekudaro vanotyira kuzotambura vamiswa mabasa.
Isu tinoti zviri kuda kuitwa izvi zvisatisiya tiri parumananzombe, nekuti mukatarisa vazhinji vedu muno kuchikoro chako chaiko takati kundikanei rosikati toita basa iroro rekucheka nzimbe. Saka tikanzi tamiswa basa nhasi kwatichida kunotsvaka kwechinzi nodiwa 5 o levels yamwana nga choda a level, saka zve zvakatiomera zvisingaiti. Asiwo tiri kuona kuti iyo kambani iri kuchemawo kuti tiri kutorerwawo lendi yedu imwe nechi nemusangano, saka chirongwa ichi chichatiomesera zvakazvikuru kwazvo.
Mutauriri wekambani yeTongat Hewlett Muzvare Abdul Chikunguru vabvuma kuti vari kuita chirongwa ichi vachiti chakanangana nevava nemakore akawanda vari pabasa kuti vanozorora zvakanaka.
Tongat Hewlett zvechokwadi iri pavoluntary separation program. Iyi program iyi tiri kutarisira kuti vaya vanga vagara makore akawanda, tine vashandi vacho ne over 40 years vachishanda muindustry inoiyi. Saka tiri kuda kuvapa mukana vashandi ivavo vagara pabasa nguva yakareba kudaro, nevamwe havo vashandi vanoda kuti vatorewo mukana uyu vaende on a voluntary separation yatiri kuita iyi. It's not a retrenchment as such, it's just a voluntary separation. Iri amicable yatiri kuti kune vashandi vedu vaya vagara makore akawandisa vari kuda havo kuchienda kumudyandigare ngavatore package yatakavagadzirira inoita kuti vakwanise kuenda kudzimba vagonotangawo mamwe mabasa emaoko nekuriritira mhuri dzavo vachikwanisawo kuemploya vamwe vanhu.
Asi vamwe vashandi vanoti pazvurusano zviri kurongwa kumiswa mabasa vashandi vashoma shoma vave kusvika pamazera ekuenda kumudyandigere, uye vazhinji vachiri vechidiki vane mhuri diki dzichiri kuda kushandirwa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa vapomera hurumende mhosva yekuondonga nyika zviri kuita kuti makambani afare nekumisa vashandi mabasa.
Hapana chimwe chinoratidza kuti nyika yaondongwa, ikonomi yaparadzwa. Hurumende yaparadza nyika neikonomi, haisi triangle chete iri kumisa vashandi mabasa. Kwese kwese vashandi vari kumiswa mabasa, vemumahofisi, vemumabhengi, vemumahotera, hakuna kuri kusara. Chinorwadza ndechekuti vashandi vara vari kumiswa mabasa varikuenda vasina chavanacho nekuti varikupiwa mari isingabatsiri uye shomanana nokuda futi kwemutemo wakaiswa nehurumende weLabour Act Amendment number 5. Saka vashandi havana kana kodzero yavachinayo munyika inei vadzorerwa kuRhodesia kwaibatwa vanhu nhapwa ndozotadzorerwa futi kuita. Saka iko zvino munoona kuti vashandi vavachashayiwa mari dzekuendesa vana kuzvikoro kurapisa vanorwara kana kutobva ikoko kuenda kwavanofanira kunogara zvichatonetsa.
Kukuta rezvi vashandi nemabasa vapoma vhima vange vasiri kudayira runhare mbozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vashandi vakawanda vanoti kumiswa mabasa chirwadzo chikuru apo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.